Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniraka nakavateereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wemugovera chikunguru 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuru yesangano revashandi yeZCTU General Council yasangana nhasi muHarare ichizeya mamiriro akaita zvinhu munyika. Vanhu vakawanda vanoshandisa nhare mbozha dzeEconet vanoti vaswera vasingakwanisi kufona kana kutumira maWhatsApp messages sezvo masaisai ekambani iyi anga asiri kushanda. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Kanzuri yesangano revashandi yeZCTU General Council yasangana nhasi ichizeya mamiriro akaita zvinhu munyika. Kanzuri iyi yaudzwa mafambiro ari kuita zvinhu pakati peutungamiri hweZCTU nehurumende zvikuru munyaya dzemihoro yevashandi. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti musangano wavo wabuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisira kushandisa kodzero dzevashandi kana hurumende ikaramba ichitadza kugadzirisa zvichemo zvavo. Vamoyo vanoti vakakasvitsawo zvichemo zvavo kuhurumende asi kusvika pari zvino havasati vapiwa minduro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza kuti tinzwe kuti divi ravo rakamira sei panyaya iyi. Asi vamoyo vanoti musangano wavo vanhasi wawirirana kuti vashandi vacharamwa mabasa nenzira dzisingaite kuti upenyu hwavo hupinzwe munjodzi.
Takati hurumende inofanira kuva ichiongorora kuti mutemo wakaiswa weFI 142 of 1919 havagoni here kuongorora kuti ungachinjwa here sezvo uri kukanganisa zvinhu munyika. Hatisati tawana minduro kubva kuhurumende, takatonyora matsamba kuMinistry of Labour kuti vatipe munduro iri kubva kucabinet. Hatisati tawana minduro kusvika zuva ranhasi.
Sezvo hurumende isati yakupai minduro, muchatora matanho api?
Tambogara pasi nhasi musi wa20 July. General Council yeZCTU yawana report yezviri kuitika munyika nezvakaitika kubva patakagara pasi nehurumende nevemabhizinisi. Decision iripo ndeyekuti tinoenderera pamberi neurongwa hwedu wokuratidzira. Tichatoratidzira nekurama mavasa panguva inoteera. Nenyaya yekuti hurumende haisi kukopareta kana kuti hurumende haisi kuradidza kuti ine chido chokuti titaurirane tigadzirise zvinenge zvichinetsa.
Sezvo hurumende isiri kuradidza chido chekugadzirisa zvichemo zvenyu, muchaita sei?
Isisu tiri organization yagara ichitora zvinhu zvevanhu. Vashandi vari kuti vari kunyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzavo. Vane kodzero rokuramba mavasa, vane kodzero rokuratidzira nedzimwe nzira dziri pamutemo muZimbabwe zvokunyunyuta. Saka tichanyunyuta nekuratidzira, tichanyunyuta nekuramba mavasa kusvika hurumende yavhuma kuti tigare pasi titaurirane.
Kuramwa mabasa kwamuri kutaura kuva Moyo, muchatanga kukuita rini?
sebato rine makore riri panzimbo pane zvakawanda zvinofanirwa kuva zviri panzimbo zvekare kuti tikwanise kuramba mavasa saka zvinhu izvozvo ndizvo zviri kutogadziriswa tiri kutora nguva yedu kuti tigadzirise zvinhu izvozvo so that patinenge takutoti takutora mavasa tinoda kuti rive danho rinenge riri effective rive riri danho risingakuvadzi vanhu rive riri danho richaita kuti hurumende ione kuti isisu tiri kureva shii pakuti ngatigarei pasi titaurirane tinota kupa hurumende nguva yekuti ione zvinhu zvatiri kuchema nazvo nyaya zvemuoro kuti haisi kukwana
muchange here muchienda kwimisanga yetripartite negotiating forum
tine decision iripo patakabvuma kuti tinota kuti tripartite negotiating forum ngaive mutemo takatenderana kuti iplatform tichaishandisa iplatform tiri kufungidzira kuti inogona kutivakira isisu tinotaura nehurumende kana ipi zvayo kana iri hurumende neutsinye kana iri hurumende yemasoja as long iri hurumende iripo tinotaurirana nayo saka kana pane misangano yokuti huyai titaurirane tinoenda kunotaura zvichemo zvedu tinoenda kunopa nyaya dzedu pachena asi tinosara tine kodzero redu rokuratidzira patinenge tisingafari hatisi kuda kutorerwa kodzero nenyaya yekuti tiri kutaurirana ikodzero redu rokuratidzira patinenge tisingafambi saka tiripo tiri available pane avo vanota kutaura nesu
munyori mukuru wezctu vajafet moyo vachitaura vari parunhare vari muharare vanhu vakawanda vanoshandisa nharembozha dzeEconet vanoti vaswera vasingakwanisi kufona kana kutumira maWhatsApp messages sezvo masaisai ekambani iyi anga asiri kushanda izvi zvinonzi zvavhiringawo vemabhizinisi vanoshandisa masaisai ekambani iyi mukufambisa mari kuburikidza neEcoCash kanawo kushandisa makadhi ekuswipa masaisai anonzi azodzoka hawo asi mushure mekunge vanhu vakawanda vatadza kutenga zvinhu zvavanga vachida muzvitoro zvakawanda taedza kubata vakuru veEconet asi vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu nhasi uyezve vachaburitsa gwaro rezviri kuitika asi tabata mumwe mugari wokukadoma vaFinias Kamuti kuti tinzwe zvaitika kwavari muswere wese wanhasi
zvinhu hazvina kutombotifambira bhozi hapana chata chikwanisa kutiite pamaerano nezvebasa zvinoita tiwanawo mari nenyaya yenetwoki
mungatiudze kuti chii changa chinyanyo kukutadzisai kushanda nhasi
tingatitadzisa kutoshanda itori netwoki yachona nenyaya yekuti yanga isingatoiti hapana kana chatakwanisa kuachivha wozora nhasi nenyaya yenetwoki patoriwada tikwanise kubatana nevanhu mafoni kanti uende kupi kwauda kuenda wobvunza kuti vamwe vasisei zese kana matenga chikafu zvekokechi zvasingati saka hapana chati vakwanisa kuwana kushanda chatikonzeresa problem iri nyaya yenetwoki
ko manga muchikwanisa here kushandisa maswipe kuzvitoro ku kana muchida kutenga zvinhu zvamunenge muchida kutenga
swipe zvayo ne handina ngumbe ndatesta but zveekokechi zvandashanda nazvo zvanga zvichiramba
chii chacho changa chinyanya kunetsa
changa chiproblemu handinganyatsoziva kuti changa chinonetsa but isusu tichiona pakuita kwata tichiita tinenge tichiti netwoki asi netwoki yachona inenge isiri neichinetsa zvinechinetsa zvechibva kumusoro zvinenge zvakawanda zvakonzera kuti pashayikwe netwoki pashayikwe magetsi intake ndazvokunza netwoki yachona ishayika
manga muchikwanisa here kutaura nevamwe venyu muchishandisa mawhatsapp kana matext messages
tatisingakwanisi tatoswera dhoi rese tisina activity yatakwanisa kutoita infecti zvinoenderana maerana nebasa kana kuti kungohosa varisei hapana chatakwanisa kuswera tichiita zvakutotangawo pamwe izvezvi tatoonawo mafoni akutopinda izvezvi
izvi zvatanga nguvai
zvinhu zvitaona zvinenge zvitanga kuma7 zvemangwana ndopatamaonero ataitawo ndopazatanga kudzima saka kutorova kuti the whole day bhozi kana zvikatangana 7 kusvika na4 kuna watu katowira usina chakwanisa kuwana zvatodzurira vanhu masure pana nama ipiki vanoshanda nemafoni vatosera vasina chakwanisa kuwana vanga vaida kunzwa kuti vamwe vari sei kurahama vato kana anga achirwara anosiyama kuti vakutova anosiyama kutiwakaona vato munzwa kuti ari sei zvikonzerwa kubva kumagetsi bhozi network inenge yakusiyakwa kwayona imagetsi kana fuel.
Zvii zvamungati marasikirwa nepamusana pekushayikwa kwenetworki?
Ai tatorasikirwa nebasa chairo ndora totorasikira kuti tikwanise kuwanawo mari yekurarama. Tatadzaradza kushanda nenyaya yenetwork.
Munoita basa rei kwamugere ikoko kukadoma?
Kunoku tine mushopu tinenge tichikwanisa kukominikeita nevamwe vachinzwa zvinhu mamiriro azvakaita tichitengesa.
Saka bhizinesi ranga rakamira sei nhasi?
Bhizinesi rakatodzikira zvisingaiti.
Avo vanga vari mugari wekukadoma vaFinius Kamuti vachitaura vari kukadoma kwakare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvakaungana pamuzinda weZimbabwe uri muAmerica muWashington DC uko zviri kuratidzira. Vanhu ava vabva kumatunhu akasiyana-siyana ari kuno kuAmerica. Tabata sachigaro weMDC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Makadii vadzokora?
Makadii baba.
Tinofara hedu. Tinoda kuti tizive kuti kuratidzira uku kwarongwa nani?
Hongu tiri pano pamuzinda weZimbabwe muWashington DC. Tisu vana veZimbabwe tichigirana nemusangano wedu weMDC muno muAmerica. Tisu taronga kuratidzira ikoko.
Chii chapa kuti muungane pamuzinda weAmerica vadzokora?
Isu tiri kumira nevamwe vedu vari kumusha, nevatungamiriri vedu, nemakomredzi edu, nemafellow activists ari kumusha ari kushungurudzwa zuva nezuva, vari kusorotandaniswa semhuka vachinzi pane zvavanenge vaita ivo pasina kana nechavanenge vaita, vachinzi panenge paine mhosva yavapara ipo pasina kana nemhosva yavanenge vapara. Apo vanenge vachingoratidzira kodzero yavo sevanhu kutaura ikodzero yedu sevana veZimbabwe. Zvino muZimbabwe ukangotaura chete hanzi yatove treason. Saka ndo zvatiri kuratidzira takamirira izvozvo. Makaona vaJob Sikala vakasungwa, mukomana wedu wechipiki Osalos akasungwa, asi hatisi kugumira ipapo chete, hatisi kuratidzira kuvaviri vavo chete, tiri kuratidzira vamwe vese vakasungwa before this. Tukuratidzira in solidarity of all those political prisoners who are in prison. Sekutaura kwatiri kuita kuno, tukuratidzirawo zvakare nevachasungwa, nekuti tinozviziva kuti hurumende iyoyi haisi kugumira ipapa, icharamba ichisunga vanhu, icharamba ichiuraya vanhu. Saka tinoramba tichiratidzirawo chete.
Kuratidzira kwamuri kuita kuvadzokora kuchasvika sei kuhurumende iri kuZimbabwe?
Pane madonzo mairi kana tichiratidzira. Vari kuno tinovapa petition yatinenge tinayo, tinovapa statement yatinenge tinayo vekuZimbabwean Embassy. Kune vamwe vedu vachasara muno muswe muvhuro vachavapa statement iyoyo. Asiwo tinenge takatarisa kune jekerere rese renyika, nyika dzese dziri pasi pano, iyo America yacho, ana UK, ana European Union, tinenge tichida kuti titore mukana iwoyu kuvaudza zviri kuitika kumusha, kuvaudza kuti zviri kutaurwa nehurumende kuti kwaane new dispensation. Hakuna new dispensation iriko. Vanhu vari kushungurudzwa zuva nezuva, vanhu vari kupondwa zuva nezuva, vanhu vari kuurayiwa zuva nezuva, vanhu vari kufa nezara inodai yange dai yange isiko dai hurumende iri kuita zvinooneka. Saka inguva yedu yekuudza nyika dzese dzepasi pose kuti zviri kuitika kuZimbabwe ndochokwadi chacho ichi.
Pane vashandi here vemuzinda weZimbabwe Embassy vamakwanisa kuona nhasi?
Hatina kuvaona nekuti iweekend. Asi zvavanoita vanhu ivava chero tikauya uri musi wemuvhuro, chero tikauya uri musi wechishanu, vanototiza, vanobva vasiya mahofisi avo. Zvokuti kuratidzira musi wechishanu kwakangofanana nekuratidzira musi wechitanhatu. Zvatinozongoita isusu kuuya nemapepa edu nestatement yedu nepetition yedu tichivatambidza pavanenge vasingafungire zvikuru sei ipapapa musi wemuvhuro, kune vanhu vachauya vachivapa mapepa edu.
Pane urongwa here vadzokora hwekuti zvamuri kuita izvi zvingiwo zvichisvika munzeve yehurumende yeAmerica?
izondo zvatinotoita izvozvo nokuti izvozvi tinonyora ma statements, tinonyora ma petitions, agumire pano chete, tinoaendesa kuCongress, tinoaendesa kuUnited Nations, tinoaendesa kuEuropean Union, tinoaendesa chero kunana World Bank, kwese kumapoka makuru makuru ari muno nekuAfrican Union nekuSADC. Takanyora matsamba ikoko, takanyora ma petition, takanyora ma statement, tichivaudza nhunha dzedu sevana veZimbabwe kuti hatisi kufara nezviri kuitika muZimbabwe.
Mapedza kuratidzira vadzokora muchaitei muzuva ranhasi remugovera?
Tichaenda kumba kwemumwe wedu, tonotandara tiriko tichiita ka fundraising kedu, vanhu vanenge vachitenga chikafu, vanhu vanenge vachitenga zvinomwiwa. Tichiita marefos tiriko, tichiunganidza mari yatinozobatsira kumusha mustruggle yedu.
Aiwa, tinotenda vadzokora.
Tinotenda maita basa nekuti bata.
Sachigaro weMDC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vachitaura vari parunhare vari pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC.
Direct from Washington, the voice of America.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakatangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Tatelicious Karigambe Sandberg, uyo pari zvino ari kuita iye mitambo yekuimba uyezve achifadza veruzhinji padandemutande reFacebook. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu muzvare Tatelicious. Mungatitsananguriro kuti chirongwa chipi chamuri kuronga pari zvino?
Maita basa muzvare Marvelous Mhlanganya huye. Ndiri kuenda kuBritain kunoparura chirongwa changu chandakabvira kare ndichingoita paFacebook. Ndakabvira kare ndichingoita tena vanhu paFacebook since 2016. So now ndaziva kuti ndaibva yangu yekuti ndichibuda ndinosangana nevanhu, tichinomboonana, tichimhurisana mumaoko, ndichiita zvandinoita pastage, ndichibvisa vanhu yandinoti iyo depression, kungava kushungurudzika kwepfungwa. Munozviziva kana vanhu tichigara nzvimbo dzakaita seEurope neAmerica, vanhu vanenge vachingoshanda day in day out, pfungwa dzichiwanda. So vanombodoo kumbosekeswawo, kumbotambirwa, kumboimbirwa. Saka ndokutanga kwandiri kuenda ikoko 2019 uno, muzuva 26, 27, 28 July. Ndopandinenge ndichinoparura chirongwa changu chandinoti Live with Tatelicious.
Chirongwa ichi chichange chiri kuitirwa kupi?
Chirongwa ichi chichange chichiitirwa kuBirmingham. KuBirmingham musi wa 27 July tinenge tiri panonzi pala reference bar. Then musi wa 28 tinenge tiri kunonzi kuSoul Foundry kubarbecue.
Vamwe vangada kuziva kuti iye Tatelicious Karigambe Sandberg uyu haasi murume here, seimi muri kuti muri mudzimai?
Hongu, mubvunzo iwowo unouya nguva nenguva, ende ini handimbodi kuutiza, ndinoda kunyatsotsanangura kune vasingandizive, because handingati sezvo ndine vanhu vanonditevera vakawanda muri yese yeZimbabwe inondiziva. Aiwa, inenge iri yatinoti misjudgment pachirungu. Vasingandizive ini ndakaberekwa ndiri mukomana ndichinzi Tatenda Christopher Karigambe. Ndamba ndazoshanduka ndabatsirwa nemachiremba ekuIndia nekuAmerica nekuno kuSweden kuti ndive mudzimai. Ndosaka ndichizviti mudzimai nekuti ndave mukadzi pari zvino.
Todzokera pazvimbo zvamakatsikisa. Zvimbo izvi zvinonzi chii uyezve vanhu vangatarisire chii kugungano ramuchaita iri?
Muna 2017 ndakatsikisa zvimbo zviviri zvinoti Kanyaya Kacho naPaye Paya. 2019 uno ndopa ndatsikisa zvimbo zvitsva zviviri zvinozosanganisira kuti ndichiita zvimbo zvina. Zviviri zvacho zvegore rino zvinoti Ndichengete naSango. Saka Ndichengete ndiyo iri kunyanyotambirwa nevanhu vachiti vari kuitawo relate nemapersonal troubles avo, matambudziko avanosangana nawo muupenyu. Saka Ndichengete ndo inenge yanyanyobata vanhu mwoyo. Uyanishanya nyuparura yu yupanji unifamba.
Chimbo ichi makachinyora mafunga chii. Mungatimi chii chaka kupai inspiration ya utimunyore chimbo ichi.
Chimbo ichi ndakachifunga. Ndakagara zangu nipachirungu wano iti reminisi. Ndichifunga makarikari angu. Ndichichengetwa na mai wangu. Mai wangu wakati chengeta vasiwa na baba wangu TV ma grade 4. Saka mai wangu vaishingirira vachishingirira vachimira pa position ye saba babo mira pa position sa mai. Saka ndaingono matambudziko aisanganikwa nemasingu mothers kuti zvainge zvakaoma asi vakashingirira kuti tiende ku university tikapedza kuchikoro. Saka ipapa apa ndakabva ndati ko iye aimbona matirawo ndivo vakadzi vanenge vakasiwa nevarume ndiani. Saka ndobva ndakabva ndagadzirawo kuti munamato wekuti Mwari dai achiramba achichengeta vakadzi vanenge vasara vasina varume kana varambwa nevarume kana dziri shirikadzi vavapiwa mutoro wekuchengeta vana kuti Mwari avachengetere mhuri dzavo uye vaonewo mabasa achingoritaira zvichinda zvakadaro.
Mombotipawo muchidimbu iye yatingati snippet yechimbo chenyu ichi.
Muchidimbu ende zvandinoitirwa namarvelous Musanga yauye rekai ndikuitirei muchidimbu macho. Inoti dichengete Ndichengete, ndichengete changa mire, ndichengete. Iwe ndichengete changa mire, ndichengete. Ndichengete changa mire, ndichengete.
Iwe ndichengete, oh ndichengete. Iwe ndichengete changa mire, ndichengete.
Ai wangu wedu ndiyo yaita Shanje. Tinokutenda iye muzvare Tatelisha Karigambe Sandberg. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezverubatsiro rwakapiwa vanhu vemuzumba vanga vaine dambudziko nemaziso. Rubatsiro urwu ruchibva kusangano reEyeglass Clinic yekuAmerica. Sangano iri rakabatsira vanhu vakaungana paclinic yepamashambanaka iri pasi pekereke yeUnited Methodist Church. Muhurukuro yedu tabata Reverend Epimo Chipere, vanove mufundisi anobata ari pakereke yepamashambanaka kuuzumba. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Reverend Chipere.
Mazvita.
Reverend Chipere, tiri kunzwa nyika yeuzumba yakabatwa nemufaro usingaiti, tichinzwa kuti pane rubatsiro rwamakakwanisa kupa sekereke rwemagrazi. Mungatiudza kuti zvakafamba sei?
Chuwa ichokwadi chirongwa chakauya kwedu kuuzumba chichibatsira vanhu pamashambanaka cheEyeglass Clinic, iyo takabatsirwa naspecialist akabva kuAmerica through Nyadire Hospital. Vakauya kobatsira vachirapa vanhu maziso pachena. Nharaunda yedu iri kufara chose nekuti vazhinji vanga vasagone kuverenga kudaisi mabhaibhoro kana kuona zvakanaka, asi vakasiyiwa vane mufaro vakakwanisa kuona nekuda kwechirongwa chemagirazi akanga achibatsira. So nharaunda iri kufara zvakanyanya.
Chirongwa ichi chakapinda rini munharaunda menyu?
Vakauya last week musi weWednesday vataita orientation vachiona nevakuru venharaunda uye zvekare vachiwana volunteers vakazovabatsira mubasa iri kuti tifambe zvakanaka. So vakachitanga kurapa vanhu kubva musi wechina, Saturday, Sunday, Monday, ndobva vambobreka for 2 days, ndobva vadzoka zvekare musi weFriday vachirapa vanhu zvekare.
Vanhu vakakwanisa kunge vachibatsirwa ava makavasarudza sei?
Chirongwa chaingoti chero munhu ane problem yemaziso aiuya zvisinei nechitendero chake, kana vasingatende kana vanoenda kumativi vanhu vaingouya maringe nedambudziko ravo. Saka panga pasina selection yekunzi ava ndo vanorapwa kana kuti chaibatsira munhu wese.
Vanhu vangani vamunofunga kuti vakabatsirwa muchirongwa ichochi?
Batsirwa vanodarika 1600.
Inzira dzipi dzavaibatsirwa nadzo?
zvaiongororwa saka kuti matambudziko akamira zvakadini saka munhu aizopuwa maglazi anoenderana nedambudziko rake kwaita zvekare vamwe vaitouya vachioneka votoona dambudziko ravo haridiba maglazi kudanda vamwe mana masvo kuti vanozonyatsovabata sana chiremba vanhu vaibatirwa zvekare kuti vaudzwe kumiro chemaziso avo chakamira sei
vaibatsirwa vanga vari vemunharaunda yekwamashambanaka chete here kana kuti uzumba yose
uzumba yose kunyanga tichibatsira pamashambanaka asi takazokubata kutoti udzanai vanhu vangouya saka uzumba yese yaiuya ichibatsirwa vamwe vanga vakutobva kana kwamurehwa vachitouya vangonzwa kuti kune nyaya yemaziso waingouya
vanhu vagara vachishuvira rubatsiro rwakadai imi makaita sei rombo rakanaka rekuti munge muchiwana vanobatsira vanobva kuamerica
ndinofunga kuti isu takaita rakanaka rekuti chechi yedu is a global church ine ukama uye inofambidzana nedzimwe kune dzimwe nyika dzose dzepasi rese saka vekuamerica vatagara tichifambidzao mungafara kuziva kuti kuuya kwavaita pamashambanhaka kanga katova kechitanha vachiuya muno muzimbabwe kunobatsira asi pavaimbouya vaibatsirawo mamwe makliniki ari pasi penyadi rehospital saka isusu takava kliniki yechitanha hati kubatsirwa muurongwa weicliniki
remangwana munoona rakajeka sei mushure mekunge maita ukama nevari kubatsira vakadai
remangwana rakajeka nekuti vanhu vari kuchiwana kukosha kwechechi mukati menharaunda uye zvobatsira zvekare kuti taakutorawo mukana kudzidzisana vari munharaunda kuti kunyange tagashira rubatsiro kubva kuamerica rwemaziso asi tinewo zvatinogona kukopa zvekubatsirana isu pachedu tichiitawo zvatinokwanisa kuita toita saka ndiri kuona remangwana redu rakajeka nharaunda ino
aiwa maita basa zvikuru Reverend Chipere
mazvita tinogashira mazvita
manga makateerera kuna mufundisi Reverend Hepimo Chipere vekereke United Methodist vachishanda vari pamashambanhaka mudunhu reuzumba muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndoti murare zvakanaka vateereri.
Makateerera kuStudio 7 aminemi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Mumanzi wamchakabu Oliver Mtukudzi uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pavoa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Soku isika disen.